morning, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 29, 2017. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2017.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
Thanks once again. You are listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. This evening, we are talking about top issues in 2017.
There were many issues that were faced by Zimbabweans in 2017, and one of the key highlights was the military intervention, which led to the ouster of then President Robert Gabriel Mugabe. His wife Grace was silenced, and some members of ZANU-PF's Generation 40 or G40 fled the country.
Zimbabwe's economic crisis continued unabated, with the bond notes almost disappearing from the money market. Industrial capacity utilization remained subdued, and workers struggled to make ends meet.
The elevation of former Vice President Emmerson Mnangagwa to the post of President and the continued rise of retired General Constantino Chiwenga are some of the top highlights in Zimbabwe. Was 2017 a good year for you? Let's talk.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Tinalapa lotho vasiyaphila sibile kuzwayo yeyi lamhlanje sikhuluma ngomnyaka ka 2017 ukuthi la ubona njani kambe wawumuhle yini kumbe kawuzange ube muhle kwabanye wabamuhle ngoba siyabona ukuthi bakhona abajabulayo njengomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lo retired general uConstantino Kuvea Chiwenga na ukanye utabile kakhulu ngoba sewumsekeli kaMnangagwa kuzobuya lo Kembo Moati la ngakwazi ukuthi utabile kakhulu kodwa kulabanye abangathabanga ngakho siyakwazi ukuthi owayengumongameli uRobert Mugabe uhleli khona ngale ndlini lo mkakhe kungani abacabanga ngako kuzobuya ke okunye okwenzakalayo siyakwazi ukuthi abantu ezikhwameni lapha kuyahlupha imali bingatholakali njalo kunengijonga kuzosenzakala kakhulu elizweni
nanzi kwagibs uhlawure watelele ukuthi iwe najonga uyaphila
ya
akuzoti ndophila ndiye
nyakuza siuyaphefumula
oh Yeah. Did you famous
though?
Yeah. Ah, you are right. You're right. Icho kwadi gives.
Ndaka
Simba.
Kusimba
chaiko.
Yeah.
So kuti 2018
headone. Simbi.
Ah, Simbi.
Yeah.
And izo zvovadiwa vateriri nevatariri. Nasi tiri kungotarisa kuti 2017 ranga riri gore rakadi. Kune vakawanda vano veZimbabwe tonzwa kuti igore rairema. Asi mukurema imomo makauya shanduko dzakasiyana siyana. Shanduko yambotaurwa nemwangu Gives Juve yekuti mauto akaonekwa achipindira mumatongerwe zvenyika zvakaita kuti mutungamiri wenyika vaivepo nguva iyoyo vaRobert Mugabe vanga vagara pachigaro kwemakore anoita 37 vanga vachibviswa pamwe chetewo nevainzi vaidyidzana navo vanga vari kuchikwata cheG40 vamwe tinonzwa kuti vakatiza munyika vamwe vari kutongwa vachisungwa vachitongwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana inyaya dzaiitika mugore ra 2017 takaona vemapata anopikisa vachiumbawo mibatanidzwa kana maalliance kune MDC alliance kune Rainbow Coalition, kune CODE, zvese zvaiitika mugore ra 2017. Asi chakanyonetsawo zvakare inyaya yekushaikwa kwemari munyika. Zvikuru mari yekunze, vakawanda vainonga svosve nemuromo. Zvinhu zvichiwanikwa muzvitoro, asi mari yekutenga kusina. Saka toda kunzwa kuti imi ndezvipi zvamakaitawo, zvamakasangana nazvo, uye zvamunotarisirawo muna 2018, Gibbs.
Yes, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Keino Kumete. She is with Studio 7 right now. Good evening and welcome to the program.
Good evening, gentlemen. Thank you for having me.
Thank you so much.
You're
and yeah, I think you can pose the first question.
Yes.
We're lucky today we've got a lady.
Yes, mostly Gibbs. Again, we understand women are the backbone of each and every economy. And politically in Zimbabwe, if not in the world, most women complain that they are sidelined. What's the highlights you can pick for the 2017 issues that affected women?
Well, just going back to the sidelining issue, let me address that first of all. Most women do not have the means that men have. So that's one major challenge. In other words, financial means. If a woman is to contest, for example, to be a parliamentarian, she would need a vehicle to go around. She would need resources. And so that's a challenge for a lot of women, and that's the fear that a lot of women have from venturing into politics. However, lately, a lot of women are coming on board. But I think the main challenge that women face is that they do not vote for each other.
Mm-hmm.
We do not vote for each other, and that's a fact. So if we are to change our mindset as women and start looking at other women, not as a challenge per se, but as a person with, if a person has merit for the job, we should actually vote for these women.
So, is Kangela 2017. Umongameli mkaba waphuma esikhundleni. Umkakhe laye wayengazanise wayekhuluma kakhulu kodwa bamvala umlomo. So nxa sukhangele khonapho ke ubona ngazani ungathi omama basebenza kanganani. Kwezombangazwe lapha khona babe khona eduze kumbe ngamadoda ayeminyana nje khonapho.
Ekukhipheni lo.
Wayengumongameli.
Wayengumongameli. Hayi omama labo basukuma. Lapha kukhanya kwasukuma ilizwe lonke. Ilizwe lonke la first time kubona ilizwe abantu bezimbabwe bebambene kanje bengasakhangeli ukuthi wena uvela kuliphi ibandla elezombusazwe kumbe uvela kuliphi ibandla kumbe uvela kuyiphi tribe for that matter. So lapha abantu kade bebambene i-common goal ibingeyokususana lo obebuse iminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa umnumzana Mgabe. And bathe sebekwenzile khathesi sokuqalisa futhi sokusiba sobala ukwehlukana lokhuya.
Obaba ibasebezibambile.
Obaba ibasebezibambile ngoba ukhanya
omama mphezulu.
Omama bakhona. Kodwa bakhanya befakwa eceleni ukuthi hayi lena gidanini. Libe lizi bangumsindo lisenzani ngoba so far sokufaka umama yedwa. Mrs. Kashiri, uOpa Kashiri. Nguye yedwa esingathi nguye ofakiweyo kupresidium kumbe ole senior position kubandla lona elibusayo elezanu PF.
So Jonga, I think you can hear what she's saying, you know, in terms of women, you know. She says women were part of the system that actually ousted the president. But then afterwards they were actually sidelined. So maybe that's a point of contention among women.
That's why I raised that issue. But well, we can bring in one of our guests, that's Dewa Mavinga, a human rights lawyer who is based in South Africa. Mr. Mavinga, how are you?
Fine, thanks. Good evening to you and to your listeners and viewers.
Ndirofunga kuti hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira vateereri vari kunzwa vega kuti ava Mavinga ndo vatitsika pano. Tipeiwo zvamunofunga kuti zvikuru zvingatariswa mugore ra 2017, tichitarisawo zvese zvekodzero dzevanhu nezvimwe zvaisimudziro wavanhu.
Chikurukuru chegore ra 2017 yanga iri nyaya yekuti ndiani achatora matomu kubva kuna vamugabe uyezve kuti zvichafambiswa sei. Asi takazoona kuti mauto pamwechete navamunangagwa vakazopindira mumwedzi wambudzi ndokubva vatora masimba nechisimba. Iko zvino zvava kutaridzwa zvekuti izvozvo zvakaitika zvanga zvine nyaya dzekodzero dzevanhu, zvanga zvava kutaridzwawo kuti panga paita dambudziko guru kwazvo nokuti aimbo vamutungamiri wenyika vamugabe nemudzimai wavo maziso anga ari pana mai Mugabe kuti vari kuzvifambisa sei ndo vachatora here. Saka patiri iko zvino apa kwakuwo kuzeya kuti 2017 ranga riri gore rakaoma kuomera vanhu pakurarama kwavo, kuomera vanhu panyaya dzekodzero. Tinoona kuti vanhu vakawanda vangave vanhu vekumazowe kumanzowe vakanga vamboshungurudzwa vachibviswa munzvimbo dzavaigara. Nyika yanga yakaomerwa. Asi iko zvino tava kuona kuti tatarisanazve mumaziso nesarudzo dzichauya gore rinouya ndo rimwe dambudziko guru randiri kuona tichienda mberi.
Maybe you can recap in English, Mr. Mavinga.
Well, the big one on the political and social scene in Zimbabwe in 2017 was the succession of former President Robert Mugabe, which was eventually resolved in November through a military coup led by General Chiwenga, and which then installed Mnangagwa as the new leader. That having happened, we now realize that the big question going forward are the elections in 2018, whether they will be free and fair. There were a number of human rights abuses that we highlighted, particularly around, you know, evictions, forced evictions in Mazoe Valley, the Manzo farmers, but that has now since been resolved. So the big question that remains now has to do with preparations for democratic, free and fair elections.
Thank you so much. Vama vinga ramba yenyu muri parunari. Gibbs ones. Vama vinga wari kutaura kuti ah kwa kune zvakati kuti zvakange zviri zvatingati ma highlights. Vabatawo nyaya dzekubviswa kwevanhu kumazu kumanzo uko dzainetsawo munguva iyoyi kutyora kwekodzero dzevanhu ikoko nezvimwe zvinhu zvavabata bata asi tiramba tichingonzwa zvakawanda.
Yes, siyabona ke ukuthi kulabantu sebesixhumile khona pa ke ku Studio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisixhumile izaba labanye benu. Polite kwakuba Maphosa, Ruben Ndlovu, Lomandla Mkhwananzi khona pa USA. Dennis Blauzi lauthi sengkhona kuzobuya lo Thako Lencube sakhile line lo sikhunkiwane. So usuku oluhle usibhalele futhi umhlongo lapha uthi Dube kimi, the year has been very good and ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. I'm running a business in Johannesburg and it was so good. Ngiyamuzwa ke usuku oluhle yakhuluma lapha umhlongo Pepe uthi yena umnyaka umbuyele kuhle ngenye indlela aza kayibona. Usele business yejonga. Usele business yakhe khona eJohannesburg njalo selokunye okuningi akwenzayo. So kuye uthi umnyaka onjani ubuyispot on bumnandi kakhulu
2008.
Yeah, uthi bekumnandi sibe.
Forget umuzwa una again.
Uyabuyela yini ekhaya?
Singazithi uyabuyela ekhaya kumbe hayi kodwa ke ngokutshengisela kwakhe bona ngani sechayi isikhonkwane khona ngale ke-Johannesburg.
Hayi, uyafunakala ekhaya. Njengoba sikuhambela khona ngale uhambe lolwazi lwakho ubuyele uye ekhaya.
Hayi kwakhe ngale.
Hayi kwakhe ekhaya. Ziye mhambela khona ngale.
So nxa sikhangela ke futhi sijula siyaphambili Gaino Gumede. Wena ubona ngazani sibili kungani kwahlupha ngomnyaka 2017 eZimbabwe kwini?
Hayi, into zakhona ukuhlupha kwakhona kuqalisa into ebezilokhu zisibekelana. Zisibekelana ziphayila iminyaka ihamba ngokuhamba kwesikhathi, kodwa khonokho kwemali sibuyele kodaba lwemali ukuthi uhulumende uyabe ngani uselusolvile selungani soluhamba soluphutsha kuhle luthi seluphutsha khona phana futhi babuyele emuva. Khathesi udaba lona lolo lokuselakala kwemali yilo kade soluhlupha abantu. I-black market ibisikhanye siyaphambili. Imali sezilokhu zikhola sezithengwa ku-black market and so on. So lakathesi abantu lokhu bekhala ngakho khonokho. Kuchema nenyaya ye-black market jonga. Kushayika kwemali ye-plastic money iyoyi. And it seems like ndio problem iri kuramba ichienderera mberi.
2018 tokona kupinda zvinhu zvakamira saizvozvo.
Zvakamira saizvozvo.
Ndichiri kurangarira nezuro nezuro President Mnangagwa vakapuwa mvunzo na Blessing Zuro Studio 7 wekuti vanoti nenyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu. Tinonzwa kuti vakati pari kurongwa kuti pagarwe pasi maminister we industry and commerce kana kuti vemaindustry vaMike Bima vachiti vakavatuma kuti vange vachigara pasi nemapoka ane chekuita nenyaya dzemitengo nevanogadzira zvinhu mamanufacturers nemaretailers. Tinofunga kuti zvichagadziriswa asi kazhinji munhu wese anogona kuviga chinhu kusvika mutengo wachinji.
Ko mari yacho iri kumboendepi?
Ipapo ndo patoda kunzwa
Gibbs. Keshe yacho iri kuendepi?
Gibbs ane imwe muhomwe Gibbs waiwana upi mari?
Akwaziwa joka sekuti mari yakabva wotisizwe lapa slow baba ecinga kuti ngukomo.
Yes.
Nxa nkomo yakwazi. Baba nkomo ungatsona njani? Ye, uyangizwa nkomo? Ye, umnyaka 2017 ubone njani baba nkomo?
I didn't write 100% perfect about a businessman in South Africa. You don't think you hamper that and couldn't put an umpan in Samangasoma. And we saw my book parents of Sekaya, which I would have government get Pilar of Baba. It came in and I voted on putting it in brackets. Thanks to Ulalela.
Tell me. He managed to actually open a business and is running a business in South Africa.
Mm-hmm.
He's very happy about that. But he's not happy about the current government. He says, what happened, you know, when Mugabe was removed from power is something that was planned and pre-planned and all those kind of things. And he says, if Mnangagwa is very serious, he should not only arrest G40 members, but he should arrest the former
Mugabe.
President
Mugabe.
For committing some atrocities, allegedly committing those atrocities. So he says, at the end of the day, we see that Mr. Kembo Mahadi has been given a portfolio which is reconciliation. So he says, involve everybody. If ever there should be some reconciliation, that should actually happen. And he says he should also return all the Zipra properties.
Mm.
And then cancel the Unity Accord.
That's
him. Yeah.
Cancel it.
Cancel it.
Start a new.
Yes. Start a new thing.
Let's hear from Mr. Mavinga.
Mm-hmm.
Mavinga.
Wongo.
Imanzwa kune muterere ataura hapo. Ari kupupa furo.
Uongo ndizvozvo matambudziko anga akati wande mukati meZimbabwe asi chatinofanira kuona ndechekuti patimire iko zvino senyika hatiri kumawere chaiko hapana anoziva kuti ramangwana richavei nekuti mauto aswedera zvachose pachigaro chekutonga achiedza ku hazvichanzwisike panyaya yesarudzo kuti zvinomira papi kana vamwe vakati kuti utonge unofanira kunge uri wechiuto kana kuti wakabva kuhondo wakaenda kuhondo nyaya iyo yadzokazve saka sarudzo dzicharevei ndo zvikuru asiwo pane zvakaitika mumwedzi wapera iwoyuyu pane zvakawanda zvisiri kuzivikanwa kuti ko kutora nyika nechisimba kwakambofamba sei pane vakafa here zvakafamba sei pane vakasungwa here vari kupi nyaya dzavo ndedzekuti kudii uyezve kuti zvakawirirana navamugabe vamugabe vakabvuma here kusiya chigaro vakawirirana kuti kudii saka ndinotendawo kuti hazve chokwadi pane zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe asi kwatiri kuenda tinogona kunge tiri kumawere
ya inyaya yakaoma kunyaya yekuti unity accord ikanzurwe itsemurwe nepakati manzwa osei kana munofungei
Nyaya yeUnity Accord tinogara itaura kuti chakakosha kugadzirisa zvakasiyiwa zvakaitika zvachona kana pakanzi ngapaongororwe nyaya yekukura hundi kuti yakafamba sei vanhu vakatadzirwa mhuri dzakaparadzirwa hama dzavo vabereki neinei votaurwa navo poonekwa zvingaitwa kuti nyika iende mberi hazvigone sekutaurwa kwaitwa navamunanga kwokuti zvigonza aiwa kanganwai zvazuro handei mberi kana kuti pachirungu let bygones be bygones kwete chinodiwa ndechekuti pange pachigadziriswa kana kuri kunzi ndivamo hadhi vapuwa basa iroro renational peace and reconciliation commission ngavachiita basa iroro nemazvo votaura nevanhu vanogara munzvimbo idzodzo dzakaita matambudziko akasiyana-siyana emhirizhonga nekutyora kwekodzero votaura kuti ndezvipi zvinofanira kuti zviitwe pogadziriswa zvinhu kana zvinge zvagadziriswa kana vanhu vakaparadzirwa misha vakaparadzirwa vakaponderwa hama dzavo vakataura kuti tinoda kuti nyaya yemubatanidzwa yeunity iparadzwe ndivo vanenge vataura hazvisi zvokuti munhu angataure ari kunze asingazivi zvakaitika zvinotoda kuti vanhu vakange varipo kana kuti vane vabereki vakanga varipo vataure vega vachipuwa mukana nehurumende iripo ndo zvinoratidza kuti pane chido chekugadzirisa dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika vamunangagwa vari kungoti aiwa ngatikanganwe zvazuro ngatisacheuka zvakamboitika handei mberi hazvigoneki izvozvo
aiwa maita vamavhinga rambai muri parunare Gibbs ndotanga ndakupa mukana une muteereri umwe chete indine vaviri
ya woti nkale hondlovu
yes
ndlovini unjani kulapha ecimane
hayi ngaphila ndile nkulu njalo kodwa
impile kakhulu ungaphi konapha mfowethu
mina ngisigoza lapha eThembisa
oh eThembisa kunjani eThembisa
wena hayi eThembisa kumnandi ndine nkulu
wena ubona kwakho okwakukatekile kumnyaka ka 2017 kuyini
iminyaka nje yonke leyo ka-2017 iyafana nayo yona yonke le minyaka kade nje sokola ngayo kodwa ke ekugcineni ngibona ngathi umnyaka ka-2017 ube mnandi ebantwaneni baseZimbabwe ngokuphuma kwengadlangadla lephumulele so ngibona ngathi ke wonke umntwana waseZimbabwe osuke wajabula ngokwenzakala noma iminyaka kade ibheda kodwa ke kusho kuningi kubantwana baseZimbabwe uphuma kababa umongameli uRobert Mugabe kusho kukhulu nanoma nje izinto zingeke zilunge futhi engingakuthanda lokuthi lalo ubaba ongenileyo layo engakhohlwa phela ukuthi kulelani lizwe kulamandebele kulelani lizwe kulamakhalanga kulelani lizwe kula zonke lezi zilokhuzeli engabhekeli amanzi engagelezeli eceleni eliwayo
futhi ubona anangalungisa okuningi ona umbona
hayi ukulungisa khona angeke simanje siqagele sithi ngakulungisa okuningi baba lona
ngizobhiliva ngemva kwezivoto ye uyitshale ndlovini ube lo mnyaka omutsha omuhle kakhulu mfowethu
hayi lami ngiyabonga khona ngapho lisebenze kahle lani lapha esitudio
siyabonga kakhulu ke inkosi kubusise
orightmkulu
ya so that is Mr. Ndlovu is in Thembisa in South Africa he was saying that you know the ouster of the former president Robert Mugabe was one of the top highlights of the year. And says the year started in a very dull way, but towards the end of the year, there were sparks. So he loved it, you know. And this is the...
So he's calling for a repeat?
No. So then he said, you know, the current president should actually think about other tribes. Mm-hmm. He says he must not focus on only one side. He should cater for all Zimbabweans mm-hmm. because he's a Zimbabwean president.
Oh, that's good. Mm-hmm. Let's hear from Tatenda ku Zimbabwe. Magadi? Tatena. Magadi Tatena.
Hey.
Hey, andanda chukora zitare nyapo ka. Ndire gerere. Muri kupi ku Zimbabwe?
Kuchiweshe.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pa 2017 netarikiro yenyu muna 2018.
2017 igore ranga rakatiomei.
Mhm.
Tanga kwaro kwese. Ranga rakaomba pazvinhu zvakawanda, zvakawandisa zvekuti kumari mabaka acho zvinhu zvizhinji. Rakafuka tichinyurukewo zvishomanana kunguva shomanana. Tikapembera tikafara tikapuwa kuti zvinhu zviri kuenda kunosununguka panguva yakabviswa Mugabe pachigaro tikati aiwa ndofunga zvichanaka asi hapana chanaka zvakutoshata zvekare kupfuura zvazvinga zvina Mugabe nokuti kana hurumende yaemasoja
Nasi
ndo tinda minyanga.
Saka muri kutya here kuti saka muri kutya here kuti mauto anokukanganisai?
Icho kwadi kare pamaelekshen kwati hazvisiri chaiye ndo maelekshen akanaka. Muito akanaka nokuti
nare yavo inenge iri kunetsa pachiweshe apo ndofunga kuri kunaya. Chiweshe unoziva kuti iri ku
Mashonaland
West.
Yeah, Mashonaland West.
It's Mashonaland Central.
No. Central and West and is west. Almost the same thing.
Ah, okay.
Because from Central you go to West.
Because they are both Mashonaland.
Aha.
Okay. Both. What I'll do is I give you a mark.
Yes.
Ndotanga ndataura na vasitole then ndozokupa zvataurwa na vatatanzi. Tatena. We've turned left. Alright. What's Tole, Magadi?
What's your name, Magadi?
What's Tole in the fire of patience? I'm going to go to the Magabata Parnara.
Shakana, okay, so I'm going to go to
the Magabata Parnara. I'm going to go to the Magabata Parnara. Aiwa, pakanaka. Muri kupi ku Zimbabwe?
Kadoma.
Tiudzewo maonero enyu gore rakupera neriri kuuya.
Ya, maonero egore rino ra 2017 aya ndinoona hangu kuti vanhu vazhinji vanoona sekuti zvingangonaka asi iri muono wangu ndewokuti hapana chinonaka pane zvakanga pane zvakaitika vanhu kabla yakubvisiwa. Mapeni chidaro ndinotarisa iyo zvino pamusoro penyaya yekumatibhere muchigara muchaugo nyaya iyi yegukuru auti yai kutaurwawo na yaikutaurwawo Mugabe saka vaingoti ndikatikanda mwei zvekumashure tiendere nemberi ndo the same statement inotaurwa zvena naamunangagwa kureva kuti vanhu ava havana kunyatsokurasana pakutaura kwavo iye zvino vane protection yavanenge vachipanana ivo saka ini ndinoona hangu chokuti vanhu vasanyanya kutarisirwa zvakanaka pakubva parezvi patii kuenda kumberi kwatiri kuenda halo
halo ehe matodya dzimwe 30 seconds pamuri kuti halo apo
oda ndichidziva kuti hamuchandize
aiwa
ini ndiri kufunga kuti kana vana vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende parizvino vari vanhu vari inei vari kuda kuti vagadzise zvinhu munyika zvinake ende vachipromota dhemokirasi pane chinhu chinondirwadza chandinotini kana ivo vakanga vasingachizive maitikiro acho ngavaise investigation team vepamusoro pekudzira kwa itai dzamara kana vakabudisa nyaya itai dzamara vanhu vasichitaura kuti pakuti they are really for democracy but kana vasinga vasingazvitauri ine hangu handioni ndichivatambira zvekuti ndinoona kuti vari pachokwadi navanhu asi kuti vakangoona kuti ivo vakangaoni dzao navamugabe vakarichiridza chivabvisa zvatima simba nerebhizi nauto ndinokuona kwangu
thank you so much maita vasitole 30 seconds dzenyu dzimwe ndazodzitorawo but aiwa tinotenda zvikuru maita basi Gibbs, ndina vatisanda kupa mic. I know you have the mic, but I can give you the mic. Ndina mukoma tatena vekuchiweshe. I think what he said is just like what the caller you spoke with said is the same thing exactly. He said 2017 was a tough year from the beginning, no cash, no jobs. And the host of former President Robert Mugabe gave people a false hope, but he thinks that nothing is going to change, especially with the intervention of the army. And Mr. Sitole in Kadoma, many people have hopes, but he thinks nothing is going to change. And he says that the Gukurahundi issue should be addressed, and he gave Mr. Mnangagwa a test case. He says if Mnangagwa wants to prove himself as a good leader, you should investigate the disappearance of Itai Dzamara.
Very interesting comments there. But before I take the next caller, I wish to apologize to our viewers because the VOA Ndebele Facebook Live is down. So what we've done is to share the VOA Studio 7 with you there. So follow it and listen to what we're saying and contribute a lot towards this kind of discussion. So now I think before we go to Keino Kumete and Mr. Mavinga, let's take a caller from Okwe. Hey, Okwe, slow one, Konam.
Hey, don't you have a rabba?
Ngubani?
Nyacheka.
Nyacheka.
Oh, Nyacheka, Kujan, Baba.
Nyacheka.
Kujan.
I'm not a Koko Simbe,
So, Ungatike, Umyaka 2017, Umumenja, Nba.
I go to the Amunyaga. Mendara.
So,
Mendara.
In the Mendara, if there's a win, Joe Octave is Rulana Pelomia Pele.
In Dara, if there's a woman, is Rulana Umna Pele, Kotwa, Umbati, my MP.
Aha.
So, we have a drink.
So,
I can't see the government.
Ah, what are you doing? So I call you in a jail, I want you to have Sasa Baba.
I don't think I'm far up there. Whatever I don't care if you're answering, I don't know. I'm pretty simple, my target.
That is Kuluma, I would get a cool to Kulminta and Draco, Yawa Kuluma.
That is the same Kulminta and Draco, that year, it was important.
Ah, warning is. Thank you very much. Smoking in a chest.
That is the head of Kuruma. I would be even getting
this. Yeah, I would say a good. I would say a good. See about
them for a fun. I would be a bad dress out of the day. It's not this one of them. Who did to what I'm going to use to
carry it. Guys, one less room doesn't sit on top of my screen, Angie. I go to my daughter and then she said, "What do you mean? What about the trip?" I want to find for Zambia
again.
So now we are going to get it. 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 Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye, Baba. So that is Mr. Nyajena. He's saying that... Nyajeka.
Mm-hmm.
He's saying that, you know, the top highlight was the removal of the of former president.
Mm-hmm.
But he doesn't trust Mr. Mnangagwa.
Mm-hmm.
He says the transition government is that of Apel Mzorewa.
Mm-hmm.
You still remember before... Zimbabwe had changed independence.
Yes.
So he's saying it's almost the same.
Zimbabwe
it's like the same snakehead, you know.
The Zimbabwe Rhodesia.
That's right. That's right.
Mm.
And then he's complaining about GMP. He says they sent a lot of maize to GMP. Some of them were not paid. And he says he paid some money to, you know, the first lady, allegedly. So he says he lost that money. They were supposed to receive a fertilizer.
Mm.
But now there's nothing. And, you know, he says life is still tough.
Now, but he can still pursue his money under the...
In one way or the other, yes, yes. So let's hear from Keino, maybe. Keino, so looking at the future of Zimbabweans, do you think there's going to be any change from what they experienced this year? Taking into account that we've got a new administration and we've elections.
I think there will be a change. I mean, people should be patient.
Mm-hmm.
The new president has only just taken over and he's only just appointed his cabinet and his vice president.
Mm-hmm.
So people should just be a little patient. I know they're impatient. I mean, 37 years is a long time under the rulership of one man.
Mm-hmm.
So they wanted change there and then and immediate results.
Mm-hmm.
But it does take time. So let's allow President Mnangagwa the 100 days he asked for.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And then we can take stock from there.
Mm-hmm.
Amaz uto nivona njani. Jonga.
Regaini zguendi na mkoma mishek. Ndandina mkoma mishek. Wama vinga.
Yeah.
Ramba ya nyumuripo wama vinga. Ndina mkoma mishek wa kubotswana. Wanga zofunga uti tuluku ita favor. Chunga ramba tukenda kusata hafu. Kumbupina mbotswana.
Kwa lawasi.
Mkoma mishek. Halo.
Hello.
Mkoma Mishek, pamuri panenge pane mhepo ka?
Ya, pane mhepo ye.
Zvino makana mukaramba muri po munosiiwa nebhazi.
okay, da try kuvhara window re mota.
Aiwa ndizvo zvotaura itizwe.
Inini ndinonzi ngoni muronda.
Wa muronda.
Dafara nokupinda muchirongwa. Ndine nyaye gukura hundi ndinoinzwisisa asinti pane problem iripo yekuti 1980 inini ndaishandira kugokwe kwana mcheka yaora uko vanhu vabva musango vachinzi vauye vamasoja achiungana nemamwe isusu pane vakaramba ivavo vamwe vangu vaya vainwa doro vakaenda kumareserve vakanorohwa nevairamba kuuya kumasoja kuzosangana nevamwe. Indeed, as long we don't land with Pataka Shandira and Nakuro and Massage Bosin and Arsenal Buddha out, right to Dakuto Uraiwa Saka Nyaye Kukura Wundi. Of course, Yakaitira, but Katarisakumashure, kuti matebelend yese ivakwe matebelend yakavakwa nechi nerudzi rwakabva kupi South Africa ndidziyo kuti pakaitwa reconciliation iri yakaitwa kurudzi rwakapushwa ruchienda kwakunzi kumashonaland kozouya inyaya yakazoitwa yekuti pakwanise kuti pave nekukondrora kublawayo taitosa kutoenda nokuda kwekuti kukaendako waitoziva kuti ndinogona kuurayiwa nebanga saka handizive kuti chii chingadei chakaitwa kuti pakondrorwe nyaya iyoyo yanga ichiitika because tikatarisa even kucongo ndakamboenda ndinomboenda kucongo kuti Zimbabwe pakubatsira kwayakaita hondo yekucongo vakatoita chimupwanyira chekuti nokuti masoja acho anenge achihwanda muvanhu ndokukunda kwavakaita kucongo I think ndo zvakaitika kublawai kuti kukondroreke pese panonzi kukunda hondo panotofiwa
saka vamuronda mukamba mhuri menyu mukaita pfumvu mototi ngatipondanei
hatiti ngatipondanei but it, ipapo handisi kutsigira kuti zvakaitwa zviri right on the other side hazvirisi right because zvinenge zvine kuparadza ropa but on the other side ndikuti ndikaenda ezvinezvimwe matebherend you find kuti shona yakutaurwa apa ndevere yakutaurwa pasina kana problem vanhu vachidi vachiwirirana only the other thing pamwe ingadai yakaitwa nehondo nehurumende yavamugabe ndeyekuisa mutemo yekuti anenge auraya mumwe kana kuti anenge abaya mumwe nebanga ngapaitwe mutemo wakati chete ndo paotherwise pavazvavangadei vakaitiza ndinofunga inini kuti vange vakaita kwete kuti zvavakaita zvokuti mushona nemudhevere tinobva tapacreatwa kuzi tivengane nokuda kwezvakaitwa nehurumende yavamugabe
aiwa tinotenda vamuronda regai tigozonzwa vamwe kuti vanoona sei pfungwa yenyu Gibbs usati waenda ndombotaura nezvavamuronda kana kuti ombotaura nezvavandlofa
maybe just start with him road
okay he is saying that the Gukura Hundi issue is a hot issue he said he witnessed it in early 80s when he was in Gokwe mcheka waora I think that you once worked in that area
yes,
too
yes.
And he says it's a question, but at the same time, I don't know how we can best explain that. He says that people were pushed from Matabeleland when the Ndebeles came into Zimbabwe, or what time they came in. He says, was there any compensation for those people who were pushed out? And also, he is talking of violence. He says in Matabeleland, there is violence, there is that, and he thinks that the only way to deal with those issues was what Mugabe did to send in the military. That's why I asked him, if in your family there is a problem,
do you kill
each other to settle that problem?
We're lucky that we've got a human rights lawyer, and that is Mr. Tuama Mavinga. Mr. Mavinga, can you respond to what this gentleman is saying?
Yes, clearly there were very serious human rights abuses in Matabele and Midlands provinces in the 1980s. And what we are saying is that there has been no comprehensive inquiry into what happened and into remedies and justice and accountability. And now what we're saying is that, one, there was an official inquiry, the Chiambakwe Commission of Inquiry, whose report was never made public. So for us to even begin to address and answer Muronda's question, we need to have that made public so that the world and all Zimbabweans know exactly what happened. When we talk of the other periods, when we are talking of Gukura Hundi, Gibbs, we are not saying that therefore there are no other periods of human rights abuses. We are simply saying that we need a comprehensive approach that looks at what happens, at the remedies, and that talks to victims to say, what do you want done? So that kind of national engagement has never happened because the government refuses to open up. And now we have a new government that says, let bygones be bygones, and that is problematic.
Yes, thank you so much, Mr. Mavinga. What is that in Ndlovu, lapha? Ndlovu, sebambe kakhulu.
Yeah.
Baba Ndlovu, wepinga kona lapha kunjani?
Yeah, pila, kunjani?
Siyaphila kakhulu. Ungabona wepinga kona?
Ngisemandlovu, ngumlavu, ngumlavu emandlolo.
Oye, ngiyakubona sibili emandlolo kona lapho. Lokho kuse kulenhlanzi ezithengiswa ezitolo, phandle lapha.
Yebo.
Lokho zimnandi.
Azimnandi zigcwele baba.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Vuka Ndlovu. So akutsho ukuthi wena umnyaka 2017 ubona njani?
Ah, umnyaka 2017 ayemuhle kodwa ungane uyaphathisa kodwa into ukukhuluma ngayo ikakhulu ngumbono ka 2018.
Mhm. Qhubeka baba.
Ngiyabona ngapha ngemuva for the past 37 years.
Mhm.
UZimbabwe bekungani harari.
Mhm.
Ngani kutholo ngoba yabona zonke izinto zenzakale harari, omungameli ekhale harari, bezivakatshela bezikhanya ngani thina sike eZimbabwe bezisekuthi ngo-2018 siyaphansi loza uva umungameli akatshintshi idolobho khona ezabona i-infrastructure ukuthi ibinjani lapha yabe ehleli khona njengakobulawayo kaluto yabona kusobala ukuthi nje singani sivele bhanki singekho eZimbabwe.
So angatshintshi idolobho engahlala kuliphi?
Ah, kumbazi azohlala kobulawayo athi sike sibone ukuthi impela nje silomngameli abone ushintsho nathi sibone ushintsho simbone abahambe esitaradeni mhlawumbe uyabonela abone i-infrastructure ukuthi iyatshintsha makhangela iteji izindlu elokuzela edorobheni izindlu zikhanya kungani zakhiwa kudala njalo zakhiwa kudala zila zimaintainwa zilani khonokho kubuhlungu kutshengisela ukuthi la angani sisele phande yabo.
Mhm. Hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana soke. Qedisa baba.
Engathinti dorobho nje ahlale kubugweru masiniko umtare kobulawayo. Uyabe kutshengisela ukuthi impela nje sihamba sonke yabo.
Ye, kunjalo.
Ngiyabonga baba.
Siyabonga kakhulu. So ke ungathina kusasa so ube lo mnyaka omutsha omuhle olandelayo mnumzana.
Lawe baba ube lomnyaka omuhle.
Ye, kube njalo ke mfowethu. Siyabonga kakhulu ke uNdlovu kona ngale manjolo. Izini manjolo. So you were saying that you know 2017 was good but you know not too good and he's looking forward for 2018 and says you know for 37 years the only Zimbabwe that was there was Harare. So he's proposing that the president of Zimbabwe must change town.
He must move to
Binga, he must move to Mrewa.
To Mrewa,
he
yes.
Must, even Gwanda. You know Gwanda, no, where I come from?
No, Mrewa.
I think Cholocho, guys.
Yeah, Cholocho, no. Right?
Cholocho would be the best
far,
place.
You know,
it's far from where?
From Harare for him to move with his property. So Mrewa is just 90 kilometers.
The more reason he should move further away from Harare. We don't want him anywhere close to Harare.
This is something that we call classic... a tussling for a president.
Yeah.
So then what he can do is
he can have
a helicopter and stay. We will just go up and down.
Okay. So let him have a neutral venue like a hotel.
Where? A hotel where?
Anyway.
but he's raising a very good question, right?
I know.
What do we have now?
That's true. I have two gentlemen, and you know our phones are ringing like
now.
So far, the name Mukomaluk Samunda, Baraku Zimbabwe. Magadi Mukomaluk. Hello, Mukomaluk.
Akasimba here. Hello, Magadi.
Hai vandirumpenyu. Mongoti ga. Hello. Mongoti ga kudya kwenkwasha because the phone is
kuwanda. Chizo chungoti zvakaitika zvekuti muna 2017 mo haa kubva kwangwe kwakafadza. Asi tarisiro ndeye kuti vachazvigadzirisa here vambogara 37 years vari mo. Ndo mubvunzo muhombe une vazhinji kaivo.
Mhm.
Kuti vanozvigona here kana vazvigona tomberera maoko kana watadza tiri kutarisira kama elections kana achifamba zvakanaka tichazoona kuti zvichafamba zvakanaka here mitemo yagadzirisa iyi yaiita kuti muite zhowe zhowe kana vabudawo zvakanaka kana vatorozvigona tonifara kana zvikasadaro manje chiudo chataurwa chaiya ndo chaicho
maita basa mukoma ndovanotaura zvokuda vanongoti ga ndimukoma lukwa kumabanana kuonde vali.
Good place.
Yes.
Name
a pineapple. And then again, no more name a pineapple.
Remember, mango.
Eh, man's got orders. I'm a pure.
And mango.
I was my interbasa Mukoma Samunda Variku Honde Valley. He says he enjoyed the departure of former President Robert Mugabe, but doubts that for 37 years, these same people in the same government that was led by former President Robert Mugabe, he does not think anything will change. Yes, but he enjoyed former President Mugabe's departure. Now we have Mkoma Forward, from South Africa. Magadi Mkoma Forward. Aiwa kuno kutsene ngotiga hanasi nhare dziri kuita kunaya titori nevamwe vakamirira vano mukoma nhamo goronga varida kukonerwa
Inini ndiona sekuti 2017 chandakanaka kustadha ndikaona ndikaongorora ndinonyanya kuzviongorora ongorora zvematongerwo enyika ndendega ndakagara ndakanyatso kuona kuti zvataurwa ndira mazinga kuti vairwidzana kuti ndiani achatora chinzvimbo inini ndinoona sekuti vanga riri bhenji rokuvanda kuti umwe naumwe paari semukuru kana kuti une chinzvimbo tore kufume hunyika vaviri because tikanatso kuona zvakanatso kuitika gore rapera tinoona kuti mayusa anga akawanda but iko zvino hapana paari aripi nekuti hakuna mombe dzinochera mari hakuna mbudzi dzinodya mari and ukatarisa vanhu vari kumamisha hapana one sendi ukatarisa uripi mudhorobha macho vanhu vakangaita sefu hapana one sendi mari iripi ini chandinoongorora ndechekuti vaida kuwana mukana wokugovana kuti iwe watora wakadai ufambe wakadai utora wakadai ufambe wakadai bhozi mukanatso kutarisa kuti ma17 billion ekare kare kana mukatarisa every ministry hapana kusina kuora hapana kusina mhosva asi vanhu vacho vanga vasingamusungwi mukaona vana Jonathan Moy vaishandisa ma500,000 kutenga mabhasikoro akaita seyakakura sebhazi ire madhirisha acho mangani but then zvakandikudzai kuti kuongorora kwangu yes vanhu vanga vachiti havanovanda nokuti vanoda kuona kuti ndiani uchatora chinzvimbo chavamugadhi hai that was not the point the point was to slander the country the point was to slander everywhere every ministry even party nepati hapana kuonaona pane chii saka ivona vari kukomplaina kuti zvinhu zviri kukwira zvingatadza kukwira sei nokuti uya unenge vachishandisa kadoko kaanako anenge achida kudzokera zvokuti awane zvikamwe mangwana saka ngavasakomplaina ngavatange vadzosera ikoko kuplanda kwavakaita mari dzavakatora mabhizinesi avaita kana kuti pachinangwa chavaive nacho hopis zvese izvi kuvaraidza kutamba kwembudzi bhozi hazvina zvezvinoshanda kuti vamunangagwa ndi president zvowenga ndichakati haa chetinoda imari yangairi munyika ngaivepo yavakaita bhizi gore rapera kubva yavakaita bhizi gore rapera kushandisa zvisizvo hatini maona saka zvimwe zvese tingatisora kukurukura tinokurukurisa kudaro ihara and inhamo nokuti hapana mari
aiwa maita basa mukoma Forward tingadai tataura usiku hwese asi kiyo yacho iripo yevanhu varida kutaura yakati kurei tinogona kuzodzoka zvakare kwamuri kana mangwana kana kusvikira mangwana gibs ndoziva kuti uda kutaura ingondipa ndingoti kuna mukoma Govera vangoti dimu because mukoma Forward vazotsanangura muchirungu hanzi vanhu varingoda kuwana mukana wekubvutidzana zvavakanga vakaviga plundering economy tina vagovera Keithwell Govera makadii
ndiripo hanga namakadiniwe
takasimba muri kufona muri kupi
ndiripo mangura
mangura ndinonzwa kuti mangura mugodhi wauda kuvhura manje uko
vari kutoparadza zvakasara
wokutoparadza zvese zvangaitaurwa namukoma Forward kuti kutoparadza uko
hakuna chiri kusara vakutoparadza zvanga zvasara zvacho
zvakaoma tipeiwo maonero enyu 2017 nekupinda muna
2018 2017 inondisungisa nyaya iri mubhaibheri ukatarisa mubindu reideni Adhamu akadonha nokuda kwemudzimai Samusoni akadonha nokuda kwemudzimai Dherira wakaurayaita murume 2017 vamugabi vakadonha nekuda kwaamai saka ranga risina kumira zvakanaka asi zvinhu zvakagara zvanyorwa mubhaibheri
saka apa muri kuti vanhu vatye bhaibheri here apa manje
Aiwa, ndisi kuti vanhu vaatye Bhaibheri asi
kana tochika madzimai orai.
Zvinizvo hazvina kutanga nhasi zvakatanga kare.
Tochika madzimai tisadonhe. Ndiri zvamuri kutaura.
Madzimai vakadonhedza zvakawanda.
Asi makaberekwa nemudzimai wakomanaka, mukoma wangu avaka.
Bhaibheri rinotaura vanhu tine mazuva mashoma haziri nekutambura.
Ndizvozvo. Asi chiregai kupomera mai mhosva. Chiregai kupomera madzimai mhosva. Chingopomerai nyaya yekuti Bhaibheri rakati tichafukira.
Oraita, angeregai tikinde munyaya yangu. Ndizvozvo yanga yakaoma baba. Bhozi, tikatarisa parodhi mapurisa vaisaona mota ba, vaiona mari. Kungoona mota ichiriyo zvangu zvaita, homwe yangu yazvara. Saka kune zuva vagari kwanga kuri kutocheka pishe nzoupa pishe tsuro nenzoupa tsuro saka zvanga zvakatooma kunyanya.
Aiwa tinotarisa 2018 anenge aine shanduko mukoma maita basa zvikuru mukoma Kethwell Moore negore rakanaka rinodakadza 2018.
Ndatenda hangu.
Thank you so much, Gibbs.
Yes, noba kuncube cingwani so siyachaya 1 minute each suka kuncube sesingena kugeno then sesiyangena kumavhinga. So siuchai chop chop sibili. Baba Ncube unjani?
Ngikona baba lenjani.
30 seconds umnyaka ubona unjani njalo ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka mina ngubone kahle sibili kuthi ngumuntu othanda ukulandisa. Umnyaka wona ka 2017 singathi ubumuhle kodwa ubungamuhle kithi. Ngoba umnyaka ubumuhle. Basinika ama-bond notes. Sawabona abuya phela anyamalala kwathi intumbuso imali yatholakala emabhenki one day. Imali besikhona ukuthi siyithumele ngabo ngezinye indlela ezifana nabo Western Union ibisatholakala. Kodwa umbuso wewatshintsha vele imali yashiya vele yaswelakala. Sehluleka lokuthumela abantwana imali. Ngoba umuntu uzatshona iviki yonke linda imali kodwa imali ingekho. So awumnyaka lowo kumuvi umbuso utshintshiwe wona. Siwubonile utshintshiwe kodwa thina ngokubona kwethu ngathi into abayijabulela lapha bajabulela ukuthi bona babe nezikhundla ezithile. Kodwa thina kusisizi ngoba kuvele kucacile ukuthi akusebenzela ngabantu. Kusetshenzelwe elinye iqembu labantu. So hayi akukuhlanga kithi lokho.
Ncube baba ngomvulo siyakwenza ube ngokuqala sibongele kakhulu isikhathi sesiphelile baba.
Okay, siyabonga.
Yeah, so he's not happy about the change of government. He says of course it changed but they're fighting for position. So now Gaino, going forward, 2018, what are the prospects like? One minute.
I think the prospects are pretty clear. If we go back to what Ndlovu said from Emanjolo, Ed Binga, Ndlovu, kala wanguti, ngao president, ya tutabuye, Ed Duze Lavant, yinda kala ngayo.
So it may not be physical upliftment,
not
but...
Not physically, wanaba bakoke layo. Kaba sondele eduze labantu kulokuthi bebeloke begijimisa ukuba eParliamente bemelela ukuphiwa izimota lokuholisa izimali bese bedinga abantu kuphela sokuyisikhathi sokuvotela.
Aha, perfect. Mr. Mavinga, your last word, sir. Just only 30 seconds.
Yes, I do not agree that there should be any chances given to Mnangagwa and team. They need to deliver. Mnangagwa has been in government since 1980, so he should know what needs to be done. He has been in every cabinet of Mugabe up to today. So what we need is not to take our eyes off the ball. We must be vigilant. We must monitor. We must be very careful that we might be on the precipice. Look at the militarization. We must see that things are not going well. We need to be very worried and to remain vigilant as Zimbabwean citizens, as political parties, and as everyone. Let's remain vigilant.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I think we don't have extra time. You know, it's not like soccer, so I think our time is up. So, sorry.
It's coming.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave today. We thank our guest this evening, human rights lawyer, Mr. Tewa Mavinga. We also thank our Studio 7 reporter, Gaino Kumete. So now, I wish that you can have the best of the weekend and the best 2018. Yes, I think the year that is coming, we're going to see many things, John. So, signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni jonga kandemiri, muane kupera kwa shambu kwa kanaka, ne gore zara kanaka.